WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva kumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano pakati penyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union nenyika dziri nhengo dzesangano reAfrican Union unotanga nhasi China muguta reBrussels muBelgium. Zvimwe zvichakurukurwa mumusangano uyu zvinosanganisa kudzvara mari kana kuti investments pakati penyika dzeEurope nedzeAfrica muchirongwa chinonzi Global Gateway Plan. Zvimwe zvichakurukurwa zvinosanganisa kuwanikwa kwemishonga yenhomba uye mamiriro ekunze, kuwanikwa kwemari nekutsigira mabhizimisi akazvimirira. Kumusangano uyu Zimbabwe yakamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti haioni vaMnangagwa vachibudirira kuwana zvavanoda kubva kumusangano uyu sezvo pagara paine kumwe kusawirirana pakati penyika idzi neZimbabwe. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvizhinji.
Misangano yakadai inogona kuva nezvainounza zvichienderana nokuti vanenge vachitonga nenzira inenge ichipupurirwawo here neAfrica Union iyoyo. Kana dziri dzimwe nyika dzine utongo kunenge husina kujeka, Africa Union inenge ichingoti muri kutambisa nyinguva dzenye kuuya kuno. Asi nyika dzinenge dzichinzi dzine utongo hwakanaka, zvinoitika ndezvokuti pavanosongana paya ruzhinji rwacho vanenge vachisanganisira yatinoti foreign direct investment yamabhizimusi, vanhu vane mari vomunyika kunana European Union nokunana Europe uko ndivo vanenge vachiuya nehurumende dzavo kuzosongana navatungamiriri navakuru vakuru vomuAfrica vachida kuona kujeka koutongi hwomunyika, kuti kana vakaunza mari dzavo imomo mabhizinesi avo imomo kuzoinvesta imomo vachawana chauviri here, vachawana muino utongi kwejechetere munyika dzakaita saidzodzo. Saka zvinouviri zvimwe zvokuti tinongoinda isu takagara takabudzwa nechekare kuti utongo hwenyu hakuna kumira zvakanaka kungotambisawo mari.
Kana takatarisa Zimbabwe zvayakaita neEuropean Union zvinoita sokumboita sokunetsana pamusoro penyaya dzamataura dzekutongo hwechekerere, munofunga kuti Zimbabwe yakokwa pachayo here kana kuti yangoendavo seimwe yenyika dziri muAfrican Union?
Ndinoona sokuti Zimbabwe yangoendavo zvayo senyika dziri muAfrica Union isina kunge yakokwa, nokuti utongo hweZimbabwe hunozikamwa kushoropodzwa kwahwo pahunoshoropodzwa nyika dzokuEuropean Union uko. Saka ndofunga kuti vangoendavo kungondoza maoko tsvaga ukama pamwe nokungovandavo seri kwavamwe kuti tauya vo ndovokuAfrica, pamwe vasina kunyatsokunzi vuyai titaurirane, nokuti utongo hweZimbabwe hunenge hwakaongororwa hukatomboiswa masanction mahuri hwakatarisiswa nomazvo kuti magadzirisa here pakati nepakati nepakati kuti tichizokwanisa kugara pasi tichitaurira. Saka vangonongo vaende kunodembetera president wari kukutai watavu ya avu esi yako misika tuonya kwa msina kutidana asitavu ya avu pamukuno chema chema amen
izo nyika zoku European Union izi munuona sekuti zinga ita kuchi ma sanctions avere munuona wachichinja moyo yerebanya yae
andi wani wachichinja moyo nukuti usha mwari wavu ne nyika ya kaita sa Amerika ya katika ma sanctions acho waka kura chaezu kudarika usha mwari wavu ni Zimbabwe saka kuti vaite sina duu ina Amerika vagoti kibisa ya masanche na wadwone chiti kaisosu nukuti msawira wavu Amerika aluguru kuti aywa mkuma esati ya kwana ya kubisa masanche saka European Union yose na ucha mwari kwa kumba cha hizu varinga wachingotu aywa atzata wuna kuchinja kwa tika kibisa masanche ziwayo
munofunga kuti chii chingauya na president Mnangagwa ku Zimbabwe
pamwe ungangouya vone zvimwe zvishoma zvoku zvamapromise chivimbiso zvokungovimbiswa ndo pamwe zvavangangouya nazvo asi pasina chinozotevera chivimbiso ichocho nokuti pamwe vavanenge vachitaura navo ikoko pamwe vanongonyarawo kuti mukuru wedu mukuru weku Zimbabwe wavuya zvino hatingangoti hatidi hatidi vanogoda kunge vana marambiro echikuru wekuti tichazouya todai chivimbo dzakawanda takadzinzwa nedzimwe nyika dzakambouya kuZimbabwe vana president vacho vana vakambouya vokunana China uko vakati tichazoita zvakati vokunana Russia foreign minister akambouya vanongosiya zviri zvivimbo saka ndinoona sekuti president vachadzoka nezvivimbo zvinenge zvisingazoonekwi navaduka ava pazvichazozadziswa zvivimbo izvozvo ichingova nzira yekuti aiwa chimbogadzirisai utongo hwekwa takati mugadzirise pakati tigozozadzisa chivimbo chiya
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 asi sachigaro vebato rezanupf mudunhu renorth america varegistarumbira vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kutendwa pamusoro pebasa guru ravari kuita mukumutsidzira upfumi hwezimbabwe
comrade Hidi Mnangagwa vadamwa kuEuropean Union kuBrussels kuti vazoparticipata kumabilateral talk ariko vakamirira nyika yavo yeZimbabwe. Comrade Hidi Mnangagwa vakapinda pavakapinda as a president of the country vachiparidza chirongwa chokuti Zimbabwe is open for business. Ndo zvaita kuti nyika yedu ive pairi economically. European Union yatozoona kuti regai tirecognize Zimbabwe nemukuru wayo Comrade Hidi Mnangagwa tichivachingamidza kuno European Union kuBrussels kwavadamwa vasvika ikoko Comrade Hidi Mnangagwa vane delegation yavo yekumuyabva kumusha kuZimbabwe vachange variko for some days vachigadzirisa economy yeZimbabwe ndo chirongwa chavafandira havana kuzviinvita asi vainvitiwa hakuna mukuru wenyika unozviinvita kune imwe nyika vakuru venyika vanoinvitiwa ndo zvaitika kuna Comrade Hidi Mnangagwa kumufambiro wavaita kuenda kuBrussels ikoko kwavachagadzirisa nyaya dzeekonomi yeZimbabwe
sekuona kwenyu vacharumbira ikonomi yeZimbabwe yakamira sei
ikonomi yedu yomunyika medu meZimbabwe iri kusumukira naizvozvo tinoona isu tichiti avo vechamisa chete chete ava aiwa ngavarambe vachiita chete chete yavo vachishoora asi isu aiwa hatidzosi svimbo nokuti gudo rakabata kumeso ticharamba tichirova ikonomi iyoyo yatonaka tinozvitenda zvikuru
munofunga vamunangagwa vachadzoka kubva kuBrussels vakabatei
tiri kuexpecta marizauts ari very positive kubva kuBrussels kwaenda mukuru wenyika yedu Comrade Hidi Mnangagwa naizvozvo tinoti murambwi musachevuka rambai muchifamba tinoti enjoy your stay in Brussels ivai nokugara kwakanaka ikoko kuBrussels kusvika madzoka kumusha
avo vange vari sachigaro vebato rezanupf mudunhu renorth america varegistarumbira vari parunhare nestudio 7 kuCanada Zuro bato idzva richangoumbwa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rakaudza vatori venhau kuti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. CCC inoti haina chivimbo nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare nhasi, vanoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan Magone, vati ongororo yavo yegwaro revavhoti rakashandiswa muna 2018 neriripo pari zvino inoratidza kuti kune vanhu vari kunzi vakachinja kwekuvhotera vakawandisa asi vasina kuchinja kwavanogara. VaMagone vatiwo kune nzvimbo dzakashandirwa nzvimbo dzekuvhotera izvo zvisina kuziviswa veruzhinji sezvinodiwa nemutemo.
Tikuona kuti zvipo kune vanhu vakawanda vakatransferwa kubva kumapolling stations nemaconstituencies avanga vari muna 2018 vachiiswa kune mamwe. Zvinondobvunza mbudza kuti sei zvichiitika zvakadaizvo. Hongu zvino it's normal kuti munhu kana achinge achinja nzvimbo yake kwaanogara angangoda kuti zvarekai ndigovhotera ndiri padhuze. Izvo zviri pamutemo izvozvo. Asi kana wava kuzoona fanika nyaya yekukwekwe kwekwekwe central kukuti kwakatransferwa ne 600 kubva mumbizo iri panext door kuchienda mukoko central. Tochizoongorora zvakare kuti vanhu vachona vakatransfera ava vakupa nzvimbo yavakapa vapo here? Tiri kuona kuti havapo, vachiri kwavakabva kwavo. Saka zvizvo izvi zviri kunze kwomutemo izvozvo. Tobva ipapo pane nyaya yekuGlenview South nekuGlenora. Tiri kuona zvakare kune vanhu vakazhinji vakatransfera kuenda muGlenora 2000. Pa 2000 ipapapa tine vatinotoziva chaivo vatanyatsokuongorora kuti uyu haasati achinja chiadhiresi yake.
VaMagone vatiwo bato ravo rinoda kuti Zimbabwe Electoral Commission SEC igadzirise gwaro revavhoti zvinogutsa mapato ese zvematongerwo enyika sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Asi isu tiri kuti tinoda kupa ZEC mukana kuti vagadzirise tsvina isi. By election iri kuyai, ngatiione uri mukana wekuti tigeze tsvina dziri ipapa so that patinozopinda muna 2023 munhu wese anenge ariko tinenge taakutarisira kuti izvozvi outcome yachona haina anozopokana nayo.
VaMagone vatiwo vari kushamiswa nedanho rakatorwa neZEC rekufamba richinyorisa veruzhinji mugwaro revavhoti isina kubatana nehofisi yemabharani mukuru wenyika kuitira kuti vasina zvitupa vawaniswe. Bato iri rati iyi nzira iri kushandiswa nebato reZANU-PF mukubira sarudzo sezvo vamwe vanofanirwa kuvhota vasina zvitupa, izvo zviri kunetsa kuwana munyika.
Susu takanga tapuwa promise neZEC yekuti vachange vachishanda ivo nevanhu vekuaregistra general panyaya dzezvitupa kutoto ukapedza kupuwa chitupa chako panapa ubva waenda pane rimwe disk ubva waregistra. Izvezvo hazvina kuitika. Inii ndikataura nasecretary weHome Affairs vanhepera kuti kuchiko chamaa kuita zvikanzi aiwo veZEC vaita mbimbindoka apo. Isusu gadziriro yedu yezvitupa iri muna April.
Asi mutauriri weZEC amai Letitia Kazembe vati havana chikonzero chekubirira sarudzo sezvo ZEC riri sangano rakasununguka risina bato rezvematongerwo enyika rarinotsigira.
Why would we recommend elections? We're not taking any elections in show. Why should we do that? What do we get from that? We told we have no aim to leak out anybody or to favor any political party. We are out there to ensure that there are free and fair elections, support any party. We are a neutral.
Ngabiridzire isarudzo. Hatisi kubirira sarudzo. Tinowanei pazviri. Hatina chinangwa chokubiridzira sarudzo kana kubiridzira rimwe bato. Tiriko kuona kuti paitwa sarudzo dzejekerere. Hatina bato ratinotsigira isu. Takasununguka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vatiwo vari kuzoshandisa sarudzo dzemabi elections senzira yekuona kuti ZEC inogona kuita sarudzo dzakachena here kana kwete.
Election rino tinorishandisa kwese inonzi side meal kuchirungu kuti titeste capacity as Zimbabwe Electoral Commission kuita my elections asina mirijonga kuita my elections asiri contested munyika muno ndosaka tataura nyaya voters roll tataura nyaya level playing field tataura nyaya ye transmission ye results because kwa tukienda uko tikunotesta capacity ye zeki but tabva ikoko tikunotesta yedu capacity yekudila nenyaya dzakasiyana dzakafana nenyaya yekuti ticha deploy ma agents nyika yese ticha deploy ma observers nyika yese tinenge tine vanhu kwese kuti prove toita own parallel voter tabulation process kuti radzi vanhu vezimbabwe kuti tiri ready kunoforma next government nenyaya yatinoti nechirungu election preparedness
mogwaro rayo kune veruzhinji zeki noti nobvumidzwa nemitemo kuchinja nzvimbo dzekuvhotera zeki inotiwo harisi basa rayo rekuona kuti munhu anogara panzvimbo yaanyoresa here kana kuti kwete sezvo ichitarisa zvinenge zviri pamagwaro anenge auya nemunhu kuzonyoresa kuvhota zeki inotiwo kana gwaro revavhoti richakavhurwa kudai zvakawanda zvinogonawo kuchinjwa asi inoti hachisi chokwadi kuti iri kuchinja miganhu yematunhu urongwa hwekunyoresa kuvhota hunotarisirwa kuenderera mberi munzvimbo dzese munyika uye zeki ichashandisa zviri mugwaro rayo muna nyamavhuvhu mukuona kuti matunhu achange akamira sei musarudzo dzichaitwa gore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Bato rinopikisare MDCT inotongamirwa nava Douglas Monzora rinoti riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro muguda reBulawayo nemusi wemugovera pamberi pesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa muna Kurume. VaMonzora vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera kuparurwa kwehumwe urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwakadai hwakaitwa nebato iri mumusha weHighfields muHarare svondo rapera uko vanhu vanonzi veMDCT vanodarika zviuru zvishanu vakaungana kunyange hazvo vamwe vachiti urongwa uhu hahuna kubudirira. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro urwu vacharuitira muPelandaba Hall vachiti vasarudza kuitira muchivakwa ichi nekuti vanoziva kuti vanhu vashoma vanobuda musarudzo dzeby election uyewo senzira yokuzvidzivirira kubva kumhirishonga yezvematongerwo enyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu mutungamiriri webato redu reMDCT vaDouglas Monzora vanenge vari kuBulawayo nemusi wemugovera kuparura zviri pamutemo campaign yedu yemabi elections iyoyi. Chaziva kuti nzvimbo nenzvimbo ine zvinhu zvayo zvainenge ichichema nazvo saka kuBulawayo uko kune zvinhu zviri kuchema nevana veZimbabwe vanoda kuziva kuti bato redu rakamira papi maringe nezvinhu izvozvo saka mutungamiriro wetu anenge ariko ikoko kuBulawayo nemusi wemugovera.
Tinoona kuti musangano uyu muri kuitira muhall asi musangano wapera wekuHarare makaitira munhandare kana muground. Sei masarudza kuitira muhall inogona kutakura vanhu vashoma tichienzanisa neground kana nenhandare yepanze?
Nyaya yekuti tiri kuitira pahall haiyoyo haisi nyaya nekuti malogistics anoendera nekuti mawana nzvimbo kupi. Kakawanda kacho MTC inoitira marali ayo kuwhite city but sezvo munoziva mese by election haiwanzoite kuti vanhu vakawanda vabude kumunyaya dzematongero enyika izvi saka taona kuti hall inenge iri right and tinenge takatarisira kuti kana iri kupera ndava kuvanhu ndokune vanhu kwacho saka zvinozotirerukira panyaya dzemari uyezve kuBulawayo hakuna nyaya dzekuitira kumameetings kumaground sezvinoitika kuHarare. It's either munenge muri kuholu kana muri mustadium akaita seWhite City kana kuti Stand Square kana kuti Amphitheatre. Nzvimbo dzakaita sana Amphitheatre dzingowaniki ipapo ipapo dzinoda booking yakawanda. Zvino izvi zvinhu zvatafunga nemusi wechipiri saka tikabva tafuma tati takuenda kuBulawayo saka nzvimbo idzodzo hombe dzaisawanikwa uyezve pane consideration yekuti paholu panenge pari safe munozova kuti Mazuva akapfuurawa tiri vanhu vasina kuwirirana nevamwe vedu vatanga tiinavo, saka tidi kuzoita kuti kana vakafunga kutikanganisa kana kuti tikakanganiswa nanini ani zvake, towanikwa tichitadza kuita musangano wedu. Ndo zvimwe zvaita kuti tiitire pahall yakavharika.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mashanu 350 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,379, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru makumi maviri nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane gumi nevatatu 232,213. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,322,792. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 3,353,554. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday America inozivisa kuti ishatarisisa sarudzo dzichaitwa muZimbabwe mwedzi unouya, pamwe chete nemafambisirwo ari kuitwa gadziriro yesarudzo uye kuti mapato ari kutsvaga rutsigiro sei. America inoti sarudzo dzamaelections idzi dzinokosha mukukurudzira utongi hwejekerere. MuNewsday makare, sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoshora zvikuru mabhizimisi richiti ari kubatsira mukutambudzika kwevanhu, richiti makambani mazhinji ane mukana wekuwana mari yekunze vachizoitengesa pamisika mitema. Chronicle rinoti hurumende yeSouth Africa yapi kutarisisa mhirishonga nekurwiswa kuri kuitwa munyika iyi kuabva kure, kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano rinozviti Operation Dudula rinonzi riri kuonesa vabva kure nhamo munyika iyi, richiedza kudzinga vabva kure kubva munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanani pano paStudio 7 vatoranuka hwande. Muri kutaura nambuya tako kuno kuSouth Africa. Nyaya yekuti mabhodha avhurwa, voti munhu ngave nevaccine card nevaccine test. Izvozvo manje hazvishandi, ndo zvangogara zviripo, zvikureva kuti hapana chachinja. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndinoona kuti vanenge vaakushayisa chivimbo kune vanhu vaya vaya vasina kudi, vasina kubayiwa. Nekuti munhu anenge achingoti zvakafanana, chero ndakabayiwa ndinongodiwa chi, ndinongodiwa ningirikini vaccine later. Saka nyaya iripo, dai vanga vati vanhu vese vakavhaksinwa vese vafambi, zvaiita chidokwa dokwa chevanhu vasina kuvhaksinwa kuti vavhaksinwewo.
Tokwasei nemufaro vashamarari veStudio 7 vana mukoma tanonoka wanti. Ndoda kutaura pamusoro peavo vanonzi vakambomiswa basa nemutungamiriri wedu vanenzi Chamisa, ndichiti ngazirege kuvadya muyo nekuti vaito vapo paitwa tsoro idzodzi dzinana Douglas Monzora. Saka vakuzoona kuti aiwa Douglas Monzora uyu angosara angova muti usina midzi. Saka vakuzama kuda kutevera futi kuti vakwane kunovhiringidza futi mwana mutsva azvarwa uchiti aiwa Magona ipapo mutungamiri wedu vanenso ichamisa ndichikurudzira veruzhinji kunovhota neniwo nditori munzira kunorejista kuvhota ndatenda zvangu.
Zimbabwe haina mabasa, washande wemazupo chaiwo chaiwo vari kuchema. Iwo vanoshandisa maus, tinoshandisa mabhondi. Iwe unoedza kuti mhando nemutungamiri waunoti wenyika yako. Ukabva kuSouth Africa wadzingwa kudzidzoka kunyika yako, unodzoka futi kunyika yako wosvika pambo paurugara paugara maChina. Asi unosimuka iwe utaura zvanzi pamberi neZANU-PF. Unogara muekwete nomwa mvura inoveera zvekuti kana iwo maoko havagezi nayo. But unomira uchiti pamberi neZANU-PF, aiwa Zimbabwe ngatipepukei. Zimbabwe ngatipepukei. Voti yako yaunovhotera ZANU-PF ivhoti kuti unofanira kuisa kuna vachamisa. Then vhoti yako yakakosha, ndo inoita kuti ugare zvakanaka mune ramangwana. Ngatibatanei semhuri yeZimbabwe. Isu tinotaura kuti wana wembwa anosvinura nguva imwe chete, edzawo kusvinura, bvunzawo maMDC Alliance. Chinondichamisa ndechekuti mukanzwa vanhu vanosapota ZANU-PF haana kana neshoko hwani raanogona kutaura kuti ndinosapota ZANU-PF nekuda kwekuti inoita zvakati nezvakati. 40 years uchiimbiswa basa, but izvo zviri muSouth Africa. 40 years uchiimbiswa zvinhu zvakasiyana siyana, but haona. Aiwa ngatipembukei wakomana, pamberi ne Triple C, pamberi ne Triple C, ngativhotere vachamisa vapinde panyanga.
Makadi Studio 7 vatungamiri anatanonoka wanda nana Blessing Zuru. Ini ndire mashoko angu madiki, handizivi kuti ndanzwa nenyaya yana chamisa yekuti vadhizovha vanhu vavakabva nawo kuMDC Alliance vachienda kuTriple C. Ichocho ndochokwadi, vanofanira kudhizovha kuti zvive zvitsva sebato idzva. Pasazova nemuhwezvo wokuti ini ndakabva uku ndichisvika uku sezvakaitwa naDhagi vachivanotipa tucheni twavo twokuti yanga iri MDC T takaenda muMDC Alliance. Saka ingori cheni 1 iyoyo inofanira kubrekwa kunzi zvidzika, nokuti kutriple C uku rabato idzva ravambwa patsva. Ii ndo mashoko angu. Ipapo chamisa right, asi haafani kurasa vamwe vakavo.
Wahwane makadiko kwamuri. Apa ndinoitwa mukoma Shadrack apa apa CCC apo ne pachamisa apo ka anopota achienda kumareserva kuna nanyanga kuna nahondevhari kuna na chivhu kwese everything achifamba achitarira kuti ndachinja ndapa yellow payero ndopatiro tiri kuzotonga izvozvi hatina chimuti ndechedu. Ataramba vanhu vanoriga vigarezi kuriga malation atidi pazekapo tarisai pazekapo zvanagakanya zvatotaranagakanya zvina musoro. Zeki ngaikurudzira vanhu kurejista kuvhota Zeki ndo zvati kuda chete bhozi hatichadi kutongwa neZANU-PF since 1980 hazvibudiba hazvakaoma gore rino tiri kuzotohwinda chimuti ndechedu pacc apo pachamisa coalition apo ndipo tiri kuda ipapapo. Good.
Makadi zvenyu ruzhinji rweZimbabwe nemashamarari veStudio 7. Ndinoda kutaura maringe nenyaya yevarairidzi kuti hurumende yeZANU-PF koshesai education yedu sezvaitwa navamugabe. Iko zvino izvi tinoona makumanyamaya mutsvagari tsvigiro kumaruwa avo vane vana vasina mukana wekuti vaite maextra lessons asi makusvaga rutsigiro rwekuti mugare panyanga. Vabereki vasvinura vakuona zviziva izvozvo. Musazoti hanzi masanctions ndimuri kuzvikonzeresa izvozvo. Tarisai pamakatarisana napo, ipai varairidzi zvavakafanira vaende kumabasa anodzidza, kwete zvamuri kutaura zvisina musoro izvizvizvo. Ndinotenda mafira kureva goko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva mumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.